Vadzidzisi vari pasesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nemari yavari kutambiriswa nehurumende vachiti mari dzavo dzemihoro dzakafanana nemitero yembwa. Mumwe wevanga vachiratidzira ava amai Mikirita Mudangwe vati vadzidzisi vave vanhu vave kushoreka zvasiyana nemakare kare pavairemekedzwa sezvo vachiti upenyu hwavave kurarama hwave kuita kunge hwevanhu vasingashande.
Magetsi ari kuda 100 US kuti ndidyise magetsi, mvura 60 ndatova mu160. Mamedical bills angu iko zvino sena mudiabetic ndine chirwere cheBP, they are demanding 56 US. Already my salary has been eroded. Ndashanda ndane makore 21 ndichishandira mugovernment asi salary yangu yandinotambira its below poverty data line. I'm earning $301.
Amai Mudangwe vati sevadzidzisi havachadzidzisa nemwoyo wese sezvo vari kutambira mari isingakwanise kuraramisa mhuri dzavo.
Kuti ndichisa effort yangu kudzidzisa mwana handikwanisi nekuti ndakumhanyira kumba kunopfiya huku ndakunohodha madomatisi kureva kuti upenyu hwandiri kurarama huri kurwadza zvisingatomboiti. Mari yangu ndikaitambira nhasi inopera yose. Saka we are living as if we are beggars in our own country. What they are killing, they are not killing me, but they are killing the future generation because the teachers, they are no longer delivering wholeheartedly. Mumafarmacies, they are now charging US. And vari kuzviziva and vari kuzviona and they are not saying anything. We are not fighting anybody. What we want is kuti kana ari mabhonda acho ngavangotipa zviri equivalent nezviri kuenderana mumaket. Right now handikwanisi kutenga even cooking oil. Sipo yekugesa handikwanisi. Safe yesterday market ndakaona yakuita 15 US, saka I cannot afford.
Zvataurwa namai Mudangwe zvatsinirwa namai Poshi Akaja avo vane vemwoyo varatidziri varatidzira ava. Amai Kaja vati chimwe chiri kuvarwadza ndechekuti havachakwanisi kurapwa kunyange hazvo vachibatirwa mari yekurapwa mwedzi wega wega neve Public Service Medical Aid Society.
Pese panenge parongwa zvinhu kuti zviite masalaries atiri kutaura nezvawo akari akunegoshetwa kudhara in US dollars, tikabva tazoudzwa kuti US nebhondi they are at par 1:1. But izvezvi takushamisika kuona kuti zvese zvakungoshandzwa nema US asi isusu bhondi riyari yakuti richanzi at par harisisiri. Takutoona kuti $1 riri kuita hamheno kuti mabhondi mangani. Saka kuti tikwanise kutenga zvinhu zvataifanira kutenga zvataifanisa kutenga muna 2013-24 hatichakwanisi kuzvitenga izvezvi. Mari yacho has been eroded. Tangosara tane mapepa hatisiri kukwanisa kushandisa. Number 2, ukaenda kupremier uchida unorapwa warwara. Senini ndatova ne 7 years ndisina kumboshandisa kadhi repremier, but musi wandaendako ndichida kunoitwa scan nezvandaida kuitwa ipapo I had to pay imwe mari pamusoro shinzi pane shortfall. Ndoshaya kuti saka makore esaya have been subscribing and not even benefiting from Christmas, but one time yandaenda after 7 years ndonzi hauna chauri kukwanisa kubenefit. Ukaenda ikoko kupremier mai vangu vanotenga mishonga yeBP vakanzi vanofanira kubhadhara kutopa up mari because mishonga yacho haisi kuwanikwa muChristmas. You are forced to go and pay from other pharmacies. Mafarmacy kwacho mishonga inenge ichinzi top up in US dollars. Where can I get those US dollars when I'm getting bonds?
Munyori mukuru mupiti UZ vaRaymond Majongwe vati varairidza havasi kufarawo nemari yemutero wezvikamu zviviri kubva muzana uri kubatwa padhora rega rega kubva pamadhora 10 zvikwira wakaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncuve masvondo mashoma adarika vachiti mutero uyu uri kuita kuti vadzidzisi vabva vaita nhamo inenge yefodya yechikwepa yekuti uku yakarumwa uku inotsva. Mushure mekusiya magwaro avo enyunyuto kupismas bazi rezvemari pamwe nebazi rinoona nezvevashandi vamajongwe vati vachatora matanho akaomarara kudzamara hurumende yavapanzeve. Vatiwo vamwe vadzidzisi vatadza kunoratidzira nhasi sezvo hurumende ichinzi yanga yadaidzira misangano muzvikoro zvakawanda panguva yavanga vachifanira kutanga kuratidzira.
Zvakawanda zvatogona kuita, togona kuita masea aiti kumabazi yako, togona kuita magozi, togona kuti nepamusoro the most important aspect ndeyekuti we expect like EDSZ kuti is a listening government. We expect them to listen. You can't tell us kuti you are listening government and then you don't listen. You can't tell us kuti you have an open door policy then you close the doors.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi repeace mass vanyuve pamwe namai sekainzenza vano vagurukota rezvashandi pamusoro pezvinyuto zvevashandi izvi zvichakadai vadzidzisi vekumaruwa vari pasangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUZ vapinda muzuva rechipiri nhasi vachiramwa mabasa vachitiwo vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro mutungamiri weARTUZ vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzora tsvimbo kudzamara hurumende yateerera nhona dzavo
tinofara kuti vazhinji havana kuenda kumabasa tichitarisa mamembers edu 100% haina kutoenda kumabasa vaswera vari kudzimba dzavo vachitomobhilizawo mamaticha kuti azojoina future action chatiri kunyanyofarira ndechekubatana kwevashandi vasingamirire kutungamirirwa nevakuru vane matumbu kana vane motikari hombe asi vachibatana pachezvavo vachiexercisa constitutional right yavo yekustrike when vachiona kuti vakanganisirwa naemployer wavo tinoramba tichiti kune hurumende itipe mari yatinotarisira salary yedu $96 sekuwirana kwatakaita muna 2012 kana vachinge varamba vakaoma musoro ticharamba tichisimudza gejo kusvikira vazonzwa chichemo chedu chazonzwika kuti zvinhunha zvedu zvigadzirwe
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvedzidzo vapaul mavhima pamwe negurukota rezvemari kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi asi vamavhima vakaudza vakuru vezvikoro kumusangano wakaitwa kuvictoria falls masvondo matatu adarika kuti homwe yehurumende yakabooka zvekuti hurumende haikwanisi kuwedzera vadzidzisi mari pari zvino kudzamara upfumi hwenyika hwatisimukirei ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi